Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana rine makumi mashanu nevatanhatu 4156. Bazi redzidzo yepasi rinoti harizivi kuti zvikoro zvichavhurwa riini. Komishen inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti nhasi inotarisira kuita misangano nevakuru vemapurisa nevemajeri mudunhu reHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana rine makumi mashanu nevatanhatu 4156 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu mazana mashanu ane gumi nevana 514 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana rine makumi mana nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevanomwe 2,145,537. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni rimwe chete rine zviuru mazana matatu nezvina zvine mazana masere nevaviri 1,304,802. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nemakumi maviri nechimwe zvine makumi mana nevatanhatu 121,046. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine makumi maviri ane gumi nemumwe 100,211. Bazi redzidzo yepasi rinoti harizivi kuti zvikoro zvichavhurwa riini uye richanzwa kubva kumapoka ane chekuita nedzidzo kuti rotevera gwara ripi panyaya yenguva yekudzidza yasara kana zvikoro zvichinge zvazobudirira kuvhurwa. Kotoro yepiri yaifanira kunge yakatanga musi wa10 Chikumi ichipera musi wa10 Gunyana, asi nekuda kwedenda reCOVID-19 hazvisati zvavhurwa. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinozoziva chete kuti kotoro yepiri ingamira sei kana vanzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti zvikoro zvinovhurwa riini. Zvikoro zvakavharwa pakadzikwa mutemo weCOVID-19 level 4 lockdown, uye mutungamiri wenyika wakawedzera zvekare mutemo uyu kusvika musi wa24 nyamavhuvhu, apo vanotarisirwa kunyembunyutsa kana kuwedzera zvakare mutemo uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navandoro kuti tinzwe zvizhinji.
Zvikoro zvazviri kufanirwa kuvhara musi wa10 Gunyana nova 10 September. Dai zvanga zvakavhura musi wa10 Chikumi anova 10 June kunge iri second term. sezvinei nekuparara kwakaita utachiwana hwecovid mutungamiriri wenyika president Emmerson Mnangagwa vakaona zvakakodzera kuti vaite malockdown kuti zvikoro zvisavhurwa saka naizvozvo izvezvisi tichiri mulockdown saka takatarisira kuti kuda pamwe 10 September yacho inokwanisa kuzongosvika zvikoro zvisati zvavhurwa kana kuti pamwe zvokwanisa kuvhurwa just before 10 September 10 gunyana asi nekudaro zvinenge zvichitoreva kuti tatodya temu yedu yechipiri
saka munozoziva sei kuti muri kuvhura kwekotoro yepiri kana kuti makungopinda mukotoro yetatu
tichakamirira kunzwa kune vakawanda wanda vanonga vari mueducation sector kuti tinozvifambisa sei patinozovhura zvikoro kuti kalenda redu rinenge rakamira sei pari zvino isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kungotungamirirwawo nemutungamiri wenyika avo vanoona kuti zvakakodzera here kuti zvikoro zvichivhurwa kana vasati vataura mutungamiri wenyika isu hatikwanise kutaura kuti zvikoro zvedu zvichange zvakamatemu edu achange akamira sei unless kana mutungamiri wenyika vazoti zvikoro zvovhurwa musi wakati ndo patichazenge taakuzoisawo masubmissions edu kucabinet nekumutungamiri wenyika kuti toita matemu akaita sei kana totozvifambisa sei saka pari zvino ngatingodzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 zvikoro zvedu zviri kuenderera mberi nekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 zviri kuisa mastandard operating procedures avo kuitira kuti zvikoro pazvinozovhurwa zvinhu zvose zvinenge zviripo mathermometer masanitizer madisinfection uye zvimwe zvikoro zviri kutovaka mamwe maclassroom kuti tiite social nephysical distancing kuti vana vange vachidzidza vakaita kakupararira zvimwe zvikoro zviri kutengawo madeski vachibvisa madeski ekuti vana vaigara vari vatatu kana kuti vari vaviri vachiisa madeski ekuti vana vanenge vachigara umwe neumwe isusu ticharamba tichienderera mberi kuti zvikoro zvichazovhurwa
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri westudio 7 asi rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti hurumende inofanirwa kutungamira ichiunza pfungwa dzakasiyana-siyana kuti zvinhu zvirambe zvichifamba kuenda mberi. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vati hapana nzvimbo muZimbabwe ingatadza kubata masaisai eredhiyo, television nenharembozha kana hurumende ichida kuti zviitike. Vanoti zvichitevera kutadza kuwirirana pakati pevarayiridzi nebazi rezvedzidzo mumusangano wakaitwa nemusi wechishanu, sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti iedze kufunga dzimwe nzira dzekubatsira kuti vana vaende kuchikoro, vachiti vana vechikoro varasikirwa nenguva yekudzidza yakawandisa. Naizvozvo hurumende inofanirwa kufunga nzira dzekubatsira vana dzakawanda, kwete kuti irambe ichiti haikwanisi kuita ichi neicho pamusoro pecovid-19.
Mekunge tasangana nehurumende musi wa13 August, musi wechishanu zvikira kupfuura, tichiita hurukuro dzekuti toita sei kuti zvikoro zvivhurwe nekukasira vana vasaramba vachirasikirwa nenguva yekudzidza. Hurumende yakazoti vanhu vachiore maritten submissions ezvavanofunga zvingaitwe kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo. Isu Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatumira gwaro iri kuMinistry of Primary and Secondary Education ratiri kukurudzira kuti vakonside nyaya yecontext based remote learning, iyo patiri kuti district rega rega madistrict schools inspector arowanidze musoro nemaschool heads ari muzvikoro mavo vaone kuti ndezvipi zvingaitwe kuti vana vakwanise kudzidziswa remotely kana kuti vadzidziswe vasiri muclassroom nevarayiridzi vavo. Tinoziva pane dzimwe nzvimbo dzine intaneti dzimwe hadzina. Kune maintaneti tinokurudzira kuti pamwe vachange vachibuda nestrategy yekuti vachashandisa maintanet platforms kudzidzisa vana, asi kusinawo zvekune maradio dzimweni nguva vachadzidziwirirana kuti vachashandisa radio sei. Kusina maradio vanogona kuwirirana kuti vachashandisa zvinyorwa maworksheets chaiwo yekuti vana vanopota vachikolekta muzvikoro vachinoverenga vachisubmita, kanawo kushandisa maparents based learning yekuti maparents ndo atinenge taakushanda nawo tichivadzidzisa kudzidzisa vanawo. Pane zvakawanda zvinogona kubuda mumadistrict umu, asi tiri kukurudzira hurumende kuti idecentralize management yeeducation, iallowe madistrict kuti aplan auise maproposal avo, maproposals iwayo atange kuimplementwa, zvikoro zvivhurwe remotely, vana varatange kudzidza, tisagare tichingoti zvikoro zvakavhurwa nekuda kwecovid, asi tishingirire kuti pane zvatinazvo zvishoma ngazvishande kuti vana vedu vatange kudzidza. tinoziva kuti varaidzi vanoramba vachichema nyaya yemuhoro iyi imwe nyaya yatoti hurumende ikurumidze kugadzira tichitarisawo nyaya yekugadzirwa kwemastandard operating procedure nezvimwe asi remotely zvikoro ngazvifuro
pane hurukuro dzamaita here nebazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi
kuti kuita nhaurirano nehurumende takatanga nhaurirano idzi musi wechishanu musi wa13 August Secretary wedu weEducation akakumbira kuti maunions aunyorewo zvaanoona zvingaitwe kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka ndopatazonyora gwaro iri tichiisa kuhofisi yavo kuti tionewo kuti vaonewo marecommendations edu kuti angakwanise kuitwa here kuti vana vedu vasaramba vachirasikirwa nedzidzo tinoshungurudzika kuti over a million yevana vedu vachava kutodropa out nenyaya yekuti vari kuramba vachigara vari kumba vamwe vachibatira pamuviri vamwe vachiita zvemadrugs nezvimwe zvakadaro saka donzo redu nderekuti zvikurumidze zvaitwa something kuti vana vadzidze saka nyaya remote learning iyi yatiri kutaura tikutarisira kuti permanent secretary vachadzoka kwatiri tichienderera mberi nenhaurirano kuti zvoitwa sei kuti vana vedu vadzidze
Seatus, imimi zano renyu rakasiyana papi nezvinodiwa nehurumende uye nemhaka yei
tiri kuti district schools inspector nemaheads vakasangana vanotarisa zvinowanikwa munharaunda mavo kana nharaunda yavo ichiwanikwa iine redhiyo zvinoreva kuti programming yavo yekuti vana vachadzidza sei yaasendadhi neredhiyo ichibatanidzwa nezvimwe saka remote learning yavo inoenderana nezvavainazvo mudistricti mavo tikatarisawo rimwe dhistricti harina redhiyo harina indaneti zvazvinoreva ndezvekuti dhistricti raakutoplana nyaya yekugadzirwa kwemaworksheets ekuti vana vanogona kunge vachitokolekta ari physical kwaakugadzirwa nyaya yekuti toinvolva sei maparents pakudzidziswa kwevana vana vachipika maworksheets kwaakugadzirwawo nyaya yekuti pamwe masms chaiwo kana ari malearning instructions achitumirwa nemasms model inenge ichienderana nezviripo kana riri district rine indaneti vana vokonektwa paindaneti hatingangorambe tichiti kuti hati zvikoro zvangazvivharwe nekuda kwecovid-19 pamutemo zvikoro zvedu ngazvichivhurwa asi zvakavhurwa remotely vanhu vachidzidziswa zvinoenderana nezvinowanikwa munharaunda hakuna nharaunda isingakwanise kuitika remote teaching and learning ndokurudziro yatinenge tichipa maheads nemadistrict schools inspector kuti vakaonesana pamwe chete vachitarisa zvikoro zvavo mudistricti mavo ende mudistricti imomo zvinosiyana zvinenge zvakutarisa kuti chikoro ichi chinogona izvi ichi chinogona izvi strategy inobata maavailable resources ese korega kuwanikwa kana mwana umwe chete zvake anosara behind
avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 Tauriri wekomishen inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gudu vanoti nhasi vari kutarisira kuita musangano nevakuru vemapurisa nevemajeri mudunhu reHarare. Misangano nekutaura nemapazi ehurumende, machechi, mapato anopikisa nemasangano akazvimirira oga yakatanga nezuro nechinangwa chekuona kuti pakaita makakatanwa panokwanisa kupedzwa nekutaurirana. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vagutu.
Nhasi uno tichange tichiita misangano nevakuru vemapurisa, Officer Commanding Harare Metropolitan Province. Tichaita zvemisangano neveZimbabwe Prisons and Correctional Services. Tichaita zvemusangano neve intelligence services vatungamiri veintelligence services muno muHarare Metropolitan Province. Tichaita zvemusangano nevedzichechi. Asi ndinoti timbotitaurei misangano yatakaita nezuro musi wechipiri, musangano yaakabudirira zvikuru.
Ndevapi vamakasangana nawo nezuro?
Takatanga kuita musangano neve National Association Junior Councils of Zimbabwe. Zvakatibatsira nokuti takaona mukana wokuziva kuti vana vaduku majunior councillors vane basa guru ravari kuita panyaya dzokuvaka runyararo munyika, nokuti tinoziva kuti kune macouncils tichibatanidza marural nemaurban anosvika 92 makumi mapfumbamwe namaviri muno muZimbabwe. Saka ose tanzwa kuti majority yemacouncils iwavo ane majunior councils. Saka vana ava vanenge vachizobatsira pakuti tisa ndio vana vadiki mastakeholders panyaya dzekuvaka runyararo vachiri vadiki, zviya zvokunzi muchirungu catch them young. kuti vakaziva kuti harunyararo chino chinokosha kubva vachiri vadoko zvinobatsira kuti pavanozokura kuita maadults vanotokura vachiziva kukosha kwerunyararo.
Ndiani zvakare wamakakwanisa kuti muite musangano naye?
Mwedzeri wegurukota rezvematunhu, Deputy Minister weLocal Government, Honorable Marian Chombo, taura nyaya idzodzo dzerunyararo. Takanangana neHarare Metropolitan Province. Tapedza meeting yeLocal Government tabva tananga kuZimbabwe Youth Council. Tikaita meeting neveZimbabwe Youth Council na acting director wavo nemawa top officials zvesecretariat yavo, tichionesana panyaya dzavo dzavari kuita seZimbabwe Youth Council panyaya dzekuvaka runyararo muno maHarare Metropolitan Province. Tabva pozve tazowana mukana kunoita misangano na acting mayor veCity of Harare, Councillor Jacob Mafume. Tikaita zvemusangano na town clerk veCity of Harare, vanonziwo vamatenga rufu. Misangano yafamba zvakanaka zvikuru.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaOpet Kutu vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newswire.com inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemusadak dzakatsigira chizvarwa cheBotswana Elias Makhosi kuti ave mukuru wesangano resadak achitora chinzvimbo chakange chakabatwa naDr. Texas. Ukuwo mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera vachiva sachigaro veSadak. Nepenyuro yeZBC inoti dare reparamende riri kuda kuziva mafiro akaita mwanasikana Memory Machaya akange ane makore gumi nemana uyo akashaya achipona. Zimlive.com rinoti vanoronga mabasa eZimbabwe International Trade Fair vazivisa kuti haichaitwi mwedzi uno asi ichazotora nzvimbo mwedzi unouya 21 kusvika 24 Gunyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu vanoti panhau dzinonakidza vanoita kuti tizive zvekuitika mukati menyika yedu nezvekunze kwenyika. Vagakanje, siyai nhema imwe. Chiyangu hamunotaura uyu, makamuponda imwe. Handichaziva hangu kuti igore ripi ramakamuponda. Mukamuremadza, nhasi chiyangwa chirema, asi munoti ZANU PF haisi yemhirizhonga. Inotadza kuva yemhirizhonga sei? Misha mingani yamakapisa imwe, nokuti kwai vanhu vaiteverererei opposition. Iyezvi munoti kwai opposition haihwini kumaruzevha. Opposition yakahwina kubva 2001 kusvika izvozvi 2018 vanhu vakangovhota, vakavhotera opposition. 2008 vanhu vakavhota zvokuvhota zviya, vakavhotera opposition.
Maswera sei apa mukoma JTJ Wande. Haini ndiri right rangu ndiri kuno kuSouth Africa kuti vasimbi kumakopa uku. Ndongodavo kutaura pamusoro pezviri kutaurwa nehurumende yedu yezvekuti inoda kunyoresa isu tiri muno mudiaspora kuti vatizive. Pointi yavainayo ndoona sekuti hapana chitsvene chinobuda mumuromo meZANU PF pamusoro pemadiasporis. Ndechikonzero chokuti kodzero dzedu sevanhu vari mudiaspora hatisi kudzipiwa. Zvino hurumende yozoti kwai inoda kubatsira vanhu vari mudiaspora, ina handioni sokuti ichokwadi. Nyaya inovapo mutemo wari kuedza kuvandudza ndewekuti vanhu vanotaura zvavaita sevanonyenyeredza chokwadi. Chokwadi ndeyekuti vari kuedza ravo riya rekuti kwaihe toda kubata vanhu vanotaura zvakaipa pamusoro pehurumende. Vanhu vanoti izvozvo ndo zvatiri kutsvakirwa izvozvo kuti tigozoshungurudzwa nazvo mangwana kana vachinge vakwanisa kutibata.
Hello, magadi pa Studio 7 apo ndokukwazisa imese vashamarari. Ndokukwazisa nemufaro mese. Ndichipa kutenda nenhau dzemunotipa dzakanaka dzakachena dzisina kwadzakarerekera. Pati ndingati pazvara nhasi zvangu ndokumbirwa kuti ndimbotaura pamusana pemazita ari kutaurwa nehurumende yeZimbabwe ichiti iende kunyora vanhu vese vari kunze kwenyika yeZimbabwe mazita kuti paite dambudziko vazogona kutibatsira. Inini handioni pane kodzero yekuda kunyora vanhu vari kudiaspora nevari kusouth nevari kupi mazita. Kana vanhu vari kunge dambudziko vanodini kunguva vobatsira vasina kutinyora mazita. Ndinoona chokuti pade kuita utsotsa apa hwemavhoti kuti mazita tanyoresa iwawo tanyorwa kunoku tiri kusouth africa kunoku nekudiaspora uko mazita iwawo achabuda achizooneka taakuona manamba emavhoti 1-2 uyezve vanogona sei kuzobatsire vanhu ko vari muzimbabwe wacho vari kukona here kuvabatsira. Ungatora mari yako yenyika kuzobatsire munhu ari kunge dambudziko yatori kumafuru manyoro wati mo vari imomo vanhu muzimbabwe macho havakwanisi kubatsirika.
Mangwanani akanaka ashamarari Studio 7. Ndinomukwazisa mwese ashamarari nemwese vateereri ndinomukwazisa. Zita rangu ndozi Mafira Kureva. Nauya ndaida kutaura ngezvayo inini ngeyekuti ko sei Zano PF ichitsvage mari yekukambena ndiyo vachitadze kutsvage mari yekuriritira ndiyo zvizvarwa zveZimbabwe munyika kuti vanhu vese muZimbabwe vari kuchemenzara. Zvizvarwa zveZimbabwe zvapararira nenyika dzese pasi rino rese kutsvage mafuro manyoro. Sei vasingatsvagi mari yekuti tiwane mabasa muZimbabwe zvizvarwa zvishande loko munyika yazvo. Uyezve ndodzokororazve panyaya yekuti vari kuda kuti vazive vanhu vese vari diaspora nemazita avo nepese paanogara kuti vazoone kuvabatsira kana vaite dambudziko. Oredi dambudziko ritoripo. Ndavatange vasorove dambudziko rakaita kuti zvizvarwa zviende diaspora. Ndiro dambudziko rekutanga. Ndopaanofanira kutotanga kutobatsira ipapo before vasati vamirire kuti kwazi tipinduke tsaona. Tsaona yatapo kudhara yekuti dzemunyika yekuende kotsvake mafuro manyoro kune dzimwe nyika.
Kazwai mose vateereri veStudio 7. Ndinotaura ndiri kuno Cape Town. Nyaya yangu ndeyekuti hurumende yanzi iri kuda kuziva vanhu vari kunze kwenyika nekuziva matambudziko avanosangana nawo. Ndinoti ini inoda kuziva matambudziko evanhu vayaida kuuraya vazhinji vacho especially vakatiza zvematongerwo enyika. Voda kunzwa munhu iyeye nhasi kuti muroyi wako utanga kuti nhasi ndoda kukupa rubatsiro kana ndoda kukutsvagira mushonga wokuti upore. Ichokwadi ichochi kunyeba. Ndinofunga kuti mazita ari kudiwa aya kuti atorwe nehurumende iri kuda kugadzira rigging machine yayo. System yaida kuupdatewa kuti varige vachishandisa mazita edu vari kuzviona kuti havana rutsigiro. Ndo mafungiro angu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaMark Esper vanoti vakambotya kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaigona kukanganisa zvibvumirano zvakaitwa neAmerica neTaliban zvekuti mauto eAmerica haabude muAfghanistan Taliban isati yazadzikisa zvibvumirano zvakanyoreranwa. Zvibvumirano izvi zviri kuongororwa mazuva ano mushure mekutorwa nyore nyore kwenyika yeAfghanistan nevarwi veTaliban. Kunyange hazvo vachibvuma kuti zvinhu zvose zviri mumaoko avo, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanopomera mhosva kumauto eAfghanistan ayo akazvipira kumauto eTaliban ukuwo mutungamiri weAfghanistan achitiza munyika akananga kuTajikistan. America iri mubishi rekuedza kubudisa munyika iyi zviuru nezviuru zvezvizvarwa zvayo pamwe chete nezvizvarwa zvemadzisawira ayo. Ukuwo zvizvarwa zveAfghanistan zvinoita zviuru mazana matanhatu zvaibatsira mauto eAmerica zvichidawo kubudiswa munyika iyi zvechimbi chimbi zvichitya kuurayiwa nevarwi veTaliban. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti vanhu vazhinji mubazi rezvekudzivirirwa kweAmerica vanofanirwa kudzingwa basa nekutadza kwavo kuronga kubuda kweAmerica muAfghanistan nenzira yakanaka.
Chinhu chinoshamisa kuti vakuru vemauto eAmerica neivo vari muhurumende vaBiden nevanova advisor varatidza kusahwisisa zvachose zviri kuitika kuAfghanistan. VeTaliban havana kumbovanza kuti vakataura kwenguva yakareba kubvira kuchiri navaTrump kuti panobuda America mangwana acho tichatanga kutora territory takananga kucapital kuKabul. Havana kuzvivanza zvinhu zvaizikanwa. Saka chinhu chinoshamisa kuti kubuda kwavaita vaBiden kubudisa mauto zvangoita zvechimbi chimbi pasina kurongeka kuti patobuda macivilian edu tovaprotesia vakaprotektiwa sei uye tovabudisa zvine order here kuti kana ivo veTaliban vacho kana vakada kudzoka tetakagadzira maarrangements nehurumende kuti pasaite kuteura ropa. Asi sizvo matauro atiri kuita zvongoratidza kuti vanhu vari in charge of policy muno muAmerica, foreign policy, havahwisisi zvachose maconditions ari on ground. Pane yatinoti hubris, kuzvitemba kuti tisu nyanzvi dzacho, mazvikokota acho anogona zvehondo, asi muchitarisa maresults on ground and kusarongeka kwacho, confusion yacho is something yaunenge usingaexpecti kune nyika inozviti tisu nyanzvi dzezviuto nezvehondo. Saka maonero angu chigunwe chofanira kunongedzera kune vekuPentagon nekuwhite house ikoko kuti mamistakes aitika pane vanhu vanofanira kutovene accountability yekuti sei zvaitika and vari responsible vacho vabviswe pamabasa because pashanda mari yakawanda and lives have been lost in the process of mamistakes avaita ipapa.
Vamanduna, zvinogona here kuti mauto eAmerica aya ari kudzokera kuAfghanistan angapedzisira ogara muAfghanistan kwenguva refu?
Zvinogona kuita kuti mauto eAmerica agare muAfghanistan kwenguva, asi handifungi kuti vachagara. Ndoona kuti vakangokwanisa kubudisa macivilian avo anga asara ikoko, asi handifungi kuti ruzhinji rwemauto avo ruchasara ikoko. Panongosara pamwe mashoma nekuti hondo iyi haina popularity kune mavoters kuno kumusha kuAmerica. Chaunga chevanhu chiri kungoona kuti hondo iyi zvakangokwangodya mari, asi hapana kana anoziva kuti kuAfghanistan kwacho ndekupi kana kuti hazvina kana advantage kune America.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana rine makumi mashanu nevatanhatu, 4156. Bazi redzidzo yepasi rinoti harizivi kuti zvikoro zvichavhurwa riini. Komishen inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti inotarisira kuita misangano nevakuru vemapurisa nevemajeri mudunhu reHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.